Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 19/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare High Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuru navatsengezo chabangu kukwikwidza musarudzo dzemabai elections muna kukadzi dzichimirira bato iri. Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD pachikoro cheDave Livingstone Primary muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva kuchikoro vanowanikwa kumacheke. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera munyika huri kuramba uchikwira. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarambidza vaive vamiriri muparamende vari nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vamos Chibaya, vaGift Hostel Siziva nevamwe vavo kusanganisira vaive mumakanzuru makumi maviri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dziriko mwedzi unouya vachimirira bato iri sezvo vakadzingwa mubato iri. Mutongo uyu wauya zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri nevanozviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weCCC vaSengezo Chabangu nemumwe muvhoti anove nhengo yeZANU PF vaChristopher Nwiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Pitsirai Kwenda vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper. Rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pavaNelson Chamisa vaObey Chava vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare ratiro members of parliament nemacouncillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi. Chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore kuti tiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu Vanqovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Imwe chinhu chashamisa ndechokuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aisa constitution kuti yauya rini, asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa. But zvisinei, chakakosha ndechokuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC zva3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi mutungamiri hauna kunaka nekuti unonyima vavhoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Satiri kuona kuti zvinhu zvinosuvisa chaizvo kuti matare edu aakuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvatisingafariri izvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kutriple C chete, asi kuti vanhu vese vakavhota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato retriple C kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetofanira kuti taure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika, kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi, Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari mutriple C anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri dare pamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato retriple C musarudzo dzemabyelections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzetriple C dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzetriple C kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzetriple C yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD A neB pachikoro cheDavid Livingstone Primary School muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva pachikoro nezuro vanonzi vakazowanikwa kumacheke nezuro usiku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vana ava vakazowanikwa mushure mekunge kombi yavaive yapererwa nedhiziri kumacheke. Mutyairi wekombi iyi vaSamuel Honde vane makore ekuberekwa makumi matanhatu vanonzi vakatanga kutakura vana vepachikoro ichi mugore ra2016 uye vakasungwa nemapurisa. Vanyati vati mapurisa achiri kuita tsvakurudzo yekuti chii chakaita kuti mutyairi abude muHarare nevana ava. Mushure mekuwanikwa kwavo, vana ava vanonzi vakazoendeswa kuchipatara chemarondera kuti vaongororwe vasati vatorwa nevabereki vavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe.
Isusu mukushanda kwatinoita nevana muprogramu yedu inonzi Star Rating for Schools, tinotarisa maissues iwaya yekuti sevabereki motikari dzatinoshandisa pakuti vana vedu vatorwe kuzvikoro dzinoenderana here, kana kuti dzine zvakakwana here zvinoita kuti dzibvumidze vana kutakura. Asi tikada kutarisa izvozvi nguva yatiri, mota zhinji dzinotakura vana hadzisi pamutemo. Munhu ari kungotora motikari yake yatinoti muchirungu private. Saka tikada kuzvitarisa izvozvo, maproblems akadai anga akatongomirira kuti aitike, nekuti motikari dzedu hadzisi regulated kuti dzinge dzichibvumidzwa kutakura vana. Dziri kuita iwaya anonzi maskura.
Ndeapi matanho amunoona kuti anoda kunge achitorwa kuti pagadziriswe nyaya yakadai?
Pachikoro ngapacreate kwesishini inoziva kuti motikari dzinotakura vana panzvimbo inoi ndedzipi. Dzapedza kudaro ngavazive zvekare kuti sechikoro maroutes anoendwa nemotikari ndedzipi. Then chechitatu, vanofanira kutarisawo zvekare kuti motikari idzi dzine zvakakwana here. Mapepa zvekare emotikari iyi anofanira kunge akanoonekwa kuVID kuti motikari iyi iri fit here kuti itakure vana. Zvese izvozvo zvikange zviripo nemaroutes nematime anofanira kunge achifamba mota iyi, zvinofanira kupresentwa kuchikoro. Chikoro chova nedatabase rekuziva kuti motikari yakadai ine zvese iri compliant inobvumidzwa kuti itakure vana. But madzininyaya yekuti mukada kutarisa zvinhu izvozvo kutaka kutakura vana saka akadzimara ataenda munogona kutoshaya kana rekodi yake kuziva kuti munhu arikupfumidzorepo atakure vana uyezve nenyaya yemanumbers ndikunotisa kuti mukatadza mota kutakura vana vanenge vakawandisa like munoona mukombi mune mchizo kana kuti munobuda ishu yekuti mune vana 25 asi tikatarisa kombi inofanira kunge iri vana vangana vanozongotora advantage yekuti vana vane miri midiki saka vanozogarisana makumbo nekuita sei but motika idzodzo dzinenge dzakazara zvisingaiti ende zvikoro hazvifaniri kuignora vakuru vezvikoro naheadmaster havafaniri kuignora zvinhu zvakadaro zvichiitika ngavaongorere motikari kuti motikari ngaita kuri vana mwana akagara pasiti rake pasina mwana akagara pakadoma.
Vanga vari vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe vachitaura vari parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera, vasere vakawanikwa vainacho uye vana vachifungidzirwa kuti vakafa nacho mukati memaava makumi maviri nemana munyika yose nezuro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirwere ichi chiri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kunaya kuri kuita mvura, zororo richangopera uye kuungana kwevanhu zvikuru mudzindufu. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vatore matanho anosanganisira kufashaidza mvura yekunwa, kugeza maoko pamwe nemichero, kusaungana uye kuti vange vasingachengetedze marara munzvimbo dzisingabvumidzwe. Izvi vanoti ndedzimwe nzira dzinoshandiswa dzekuti vanhu vanokwanisa kuderedza nadzo kupararira kwechirwere chekorera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pari zvino tichiri kuona kukwirira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera, uye ndinofunga kuti zviri kubva muzororo rekisimusi ratichangobuda iri nevanhu vakafamba-famba zvakanyanya, magungano akawanda nemvura iri kunaya yasimudza mvura yepasi. Zvinoreva kuti zvose mvura netsvina yemuzvimbuzi zvinotanga kusangana. Saka izvi zvinokonzera tambudziko guru, kusangana kwetsvina yevanhu nemvura yekunwa.
Zvii zvamunokurudzira kuti zvinofanira kuitwa neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Ndufu dzose dzinofanirwa kuziviswa kubazi rezveutano nokurerwa kwevana. Kuradzikwa kwevanhu kutungamirirwa nebazi redu zvikuru kana munhu afa nechirwere chemanyoka, zvisinei kuti zvazivikanwa here kuti ikorera here kana kwete. Uye vanhu havafanirwi kuungana kwenguva yakareba parufu. Kudya parufu kunofanirwa kuderedzwa. Ndinofunga kuti izvi zvakakosha zvikuru, uye vashandi vebazi redu vagara zvavo vachifambisa mashoko iwaya ehutsanana kuti korera isarambe ichienderera mberi.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mamwe madzimambo munyika anoti haasi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chezunde ramambo mumatunhu avo, vachiti vave kutyira kuti chirongwa ichi chinogona kuzoguma chafa. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zunde ramambo inorimwa mbesa dzakasiyana-siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo, umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi, nyerera, vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chibage, mhunga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezunde ramambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro, uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west rapita pasitamire Yavaloti mbeu ya wari kupiwa ane urumende ishoma zikuru zekuti waka kwanza kupiwa mbeu nefotereza zema hektia ya mashanu chete pama hektia gumi ezindela mambo redu nurawo.
Kulewe nudati itu wezerwe ikutuwa kutu chiwane kuhuratu wakati kure.
Izi zino tinirwa na mambo zimunya redu nurema nikalenji vanimuro zimunya awanoti mbeu nefotereza zavari kupiwa zishoma asi vagari vanodaruya muro rwezvekudya vari kuramba vachiwanda nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuwedzerwawo kwedzimhuri dzisiri kukwanisa kukohwa zvakanaka. VaAndrew Wilson vanove mugari wekumakonde kumashonaland west vanoti vakawanda havachaenda kunorima kumunda wezinda ramambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake.
Ende hakuna anouya kumunda kwamambo kuzoshanda amene kwachifi kana kuine mumwe anouya, but shando zvani chokuti tiri kungorima zinda ramambo kungoti hekitai ya ndomanekesa mafertilizer hei.
Ishe nemakonde vedunhu remakonde kumashonaland west vaWilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda.
Vamwe vanhu vanenge vakabva mumasvingo, vamwe vanodherera kana kanzande kwamambo, vamwe vanenge vachishora kana kanzande kwasabhuku, vamwe vacho havadi vanoramba.
Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho.
Mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumbudza, pane allocation inonzi ndeyamambo, and pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku.
Amai Chombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei.
Asi ndakangomirira kuti kana tapedza mwaka uno ndope ndichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuwira kuti tivandudze programu iyoyi chirongwa chezunde ramambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji.
Gurukota rezveminda Dr. Ancias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here. Asi vamwe vakaita savachito machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva, izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete. Vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare, madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare. Asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda. Mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwaMurehwa kumashonaland east. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Ijena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast, chikwata cheCape Verde chichirova Mozambique 3-0 mumutambo uchangobva kupera pari zvino. Mune mumwe mutambo wakatarisirwa nevazhinji, chikwata cheSenegal chiri kutamba nechikwata cheCameroon manheru ano, ukuwo Gambia neGuinea dzichisanganawo zvakare manheru ano. Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa anoti vatsigiri vazhinji vari kufadzwa nezviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Cup of Nations, sezvo zvimwe zvikwata zvidiki zviri kuita mashura anga asiri kutarisirwa. Ngatinzwi achitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumutambo wakatarisirwa neruzhinji, Cameroon iri kutungana neSenegal, shasha dzemuAfrica dzakamurudza mukombe weNations Cup mumakwikwi apfuura. Senegal iyo yakatanga makwikwi egore rino nokukunda Gambia 3-0 inoita seine mikana iri nani yekukunda Cameroon, iyo yakatadza kudya Guinea pamutambo wavo wokutanga wakapera uri mangange 1-1. Mumwe mutambo wakatarisirwa nhasi, Gambia inosangana neGuinea, asi Guinea yakatarisirwa kukunda pasina dikita mashure ekukundikana kwakaratidzwa neGambia pamutambo wavo wekutanga pavakasangana neSenegal.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Pamitambo yakatambwa nezuro, chikwata cheEquatorial Guinea chakagona kubatsira chinangwa chavo chekusvika muchikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup egore rino, apo pachakazvambaradza Guinea-Bissau 4-2. Chikomana Emilion Su anga akadya magaka mambishi akamwisa katatu kubatsira chikwata chake kuti chisvike pamusoro pezvimwe zvikwata zvese zvavari kutamba nazvo muchikamu chekutanga mumitambo iyi. Mune mumwe mutambo nezuro, Nigeria iyo yakatanga makwikwi egore rino nokupedza ari mangange neEquatorial Guinea yakagona kukunda pamutambo wairema zvikuru, apo yakabudirira 1-0 ichikunda Ivory Coast. Izvo zvava kureva kuti Nigeria iri pachigaro chechipiri mumamiriro ezvinhu. Ivory Coast iyo yakatanga mitambo nokukunda Guinea-Bissau 2-0 iri pachigaro chechitatu, ichiteverwa neGuinea-Bissau iyo iri zasi kwemamiriro ezvinhu shure mekukundwa mitambo yavo yese yekutanga. Guinea-Bissau yamirira kungotamba mutambo wavo wekugumisira neNigeria ichioneka hayo kudzokera kumusha. Pane mumwe mutambo wakanakidza zvikuru, shasha dzomutambo Egypt neGhana dzakapedza ari mangange 2-2. Zvibodzwa zveGhana zviviri zvakabva kuchikomana Mohamed Kudus chinotambira West Ham, kwozoti vafaro veEgypt vakagona kudzora kaviri kese zvibodzwa zvavo zvichibva kuvakomana Omar Mamouche naMustafa Mohamed.
Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa achitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 ari muUlawayo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weZim Dancehall Raymond Muchikairi, anozivikanwa neremagitare rekuti Raymond Driver. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Ozira. Chodini kwa niwana wama shimba Victor Blame Marwa hama
Zima gitari Niyazu kwa kutu nakatanga rini I would like Guzi dawa nitaya mingi shimzi wakudabita zima gitari. But way back in 2007 ndakambo ita interest kudabu imba Mekasongo Sena wana shoku as I was too young. Nakalishiri kuhi enda kushkoro Nakatumbo superstar kuti Soldier Vibes. I used to like Sniper Stone. So
COVID diwe kuzama kukurisa ure kuzoka nema we my mana maga umba nende mune make kudana nanani munenga murise.
Hey no indori ya uno piwa na weshira Ray Driver and as a viver
kukurisa ure kuzoka na producer wangu andri kushanda naya wajindi kuzisao kutunu imba se. That was 2021.
Saka veugama veushamwari vabereki vaiti kudii muchitangazvo magitare?
Yeah, as of vabereki. My parents ndinavo Samadha avana kushura kuimba as such pa nguwa ndakatanga kurekoda but way back ndinoona kuti vakanga vasiri kunzwisisa because I was trying to find my way out at but kukura kwangu amai vaingorodzerawo kuti mabhuku sports nevaarts she wouldn't like
veruzhinji vari kuitambira sei nemhanzi yamuri kurova
vanhu vateerera matracks angu so far I'm sure kuti ndivo vamwe vava kutendera ngaridzo kuti I'm an artist ndo vamwe vava kundipa motivation ndo vamwe vava kuita kuti ndirambe ndine chikabada kwachikuimba most of them are supporting my lyrical content
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
kuti urekodewo zvinhu zviri up to standard kunodawo dzimari neini but we can't say that it's a major challenge because we are trying by all means ndosaka takakwanisa kuburitsa songs yaya mashoma still tichaga kuti tiburitse mamwe akawanda
vangadewo kukubatai vanokuwanai kupi
vazhinji vanoda kundibata so far vakanditarisa pafacebook ndinoshandisa Raymond Muchairi patiktok ndinoshandisa Ray Driver 94 pamahendo zvangu mazhinji I use Ray Driver 94
mune mashoko here amunodawo kusiyira vatsigiri venyu
shoko angu kuvatsigiri wangu ndeyekuti music yandinoimbawo vakateererawo there's a message for everyone ndivo vanhu vanoramba vachindipawo simba rekuti ndigokwanisa kuburitsawo zvimwe zvandakanyora mumamako ndizvatenda zvangu ndinotenda vateereri ndinotendawo kunenge imiwe mupenyuro netsigiro yamunotipa
Kamuchinzwa kambo kanonzi usandisiye manzwo hurukuru yaitwa na Raymond Driver angari parunare muHarare na Ivan Zisininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya uye kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tinokuti pindai kana kutumirai WhatsApp namba dzenyu tikubatei panamba dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa chelive talk nasi manheru na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reCCC tichitarisa zvabuda mudare rehigh court panyaya yenhengo dzebato rinopikisa idzo dzarambidzwa kukwikwidza muna kukadzi nemutongo wapiwa nedare rehigh court zvichitevera chikumbiro chakaiswa navasengezo shabangu vari kuzviti ndo munyore mukuru chekurambidza nhengo idzi kukwikwidza dzichishandisa zita rebato reCCC Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCCC dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections muna kukadzi dzichishandisa zita rebato iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusemina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelangi njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Zivandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
no sibuhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonyo ngahamba ngakuthi
umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuvimba amalunga eParliament lamakansila weTRC ukuphatheka kukhetho lwama-by election.
Anyone yatwala amadona yabona ama-Honda Fit, ama-Wish, ama-Kombi, black and yellow, akula plan, akula policy.
Izifundi ze-ECDA le-B ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesihudo owekholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele weTRC umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edalela eParliamente lamakansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by election olwenziwa ngenyanga ezayo kaNhlolanja mhla ka 3. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe uMahloli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC yikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguChabangu kwakusemthethweni okwenza ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kozi njalo ubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iparty kufuze ibe lama-structures, ibe lama-systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile lapho. Ngakho-ke kulokhu kule iparty kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uChabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
No sibuhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonyo ngahamba ngakuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba luka Chabango lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane mbona sokufuna ezinye indlela, ungabe kungena ezitaradeni, ungabe kwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla lezanupf selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaChabangu esokuvimba labo abaxotshisayo eParliamente ukuncindisa kukhetho. Umthethandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncindisa kukhetho ngomparakazi nyakenye. UChabangu usexotshise amalunga eParliamente edlula amachumi amathathu lamakhansila angamachumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akukho emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baludaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha emacheke. Umthayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Mapfumo osebenza nenhlanganiso ye-Safe Schools Zone Zimbabwe.
Ngathi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana kufuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kuma-private schools amaningi onjengo-Falcon laba o-Eaglesville liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bus number, ibhasi yabile amaphepha wonke, singakhangela i-number plate yebhasi liyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekele ukukhangela kuyaba-difficult uku-tracka yikho esizaba la ma-problems like le eyenza khona le-thing so because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nam imoto ithwala abantwana idingani.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right, thina njengabantu abasebenza le Safe School Zone Zimbabwe sifuna ukuadvocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asivele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto eneleyo ukuthi i-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto eneleyo, udriver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yeneleyo or ibhasi eneleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye esipingwizi nxa ivela lapha iye emobra ibe nesikhathi nama-time ruthi wona lawo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile emobra abantwana bonke bayasebehambile. But akula ama-gaps wona lawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke neleyo ukuthi libekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapholisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imota ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo nathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi onalawo ayiyelo for a purpose
because iyelo izimawu se road now ukhathana now useduzana u drive road uyayibona ukuthi nanti imoto ye ndingayibona uyabuso uyabakwazi ukuthi right lapho kulabantwana besikolo kufuze kulani even u drive kuhle uyakwazi ukuyitrack uyibona from afar ukuthi ah no ibus lane ingane ayihambi kuhle abantwana o it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise but thina anyone iyathwala abantwana lebona ama Honda CT ama wish ama kombi nama number plates black leyelo esenza khonoko ukuthi abathwala abantwana akula plan akula police
yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana
right liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube neresponsibility naleyo ukuthi ma unika umuntu umntwana wakho ukuthi amhambise esikolo nawe kufuza ukuthi ukhangele into it's your right as a parent ukuthi ukhangele even i-drive wonke onothi ngifuna ukubona amaphepha akho because anti ngikhulumela indaba leyane-PSC compliance i-license yakhe iyafuna ukuthiifuze ukuthi ishone ukuthi class 2 or class 1 and nxa ulo class 2 or class 1 uthwala abantwana like that example kufuze ukuthi ube ne-medical i-medical report yabo ifuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo i-fit and able ukuthi ahambe labantwana
lo ube ngumnumzana Macleo Maphumo osebenza le nhlanganiso YSF Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 SARRM. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owecholera liyakhuphuka elizweni njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulela muhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane 340 njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 19,090 bale kholera. Kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kaMeya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho kasika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa ungekho emthethweni ungananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku epheka ama-chips efry ama-sausage ethengisela abantu amapholisa ethu awekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingcelelane lawo yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele senqabele kumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke kukhona elikwenzayo ngalo
uhlupho lwamanzi manzi lukhona kobulawayo sikhuluma njengamanje senza lokho okuthiwa i-water shedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu lezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi na la manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke izakhamizi zakobulawayo sizithembile-ke, kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule?
Sibakhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana-ke lama-law enforcement agents amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho. Amapholisa ku-plain clothes asedeploye wakhona edolobheni, kanti laba kwi-uniform kwakhona sizaqala-ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke. Kanti-ke i-operation le izahlanganisa bonke laba emshikashika, bona laba abathwala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo. I-operation leyi izabe isebenza labo, ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwalwa kwabantu lapho abantu abagadaga sebebuya bezothengisa. Sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni, ngoba mkhuhlane lowo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakulendawo esemathanangombe primary school, sona esisilela ngezinto ezinengi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lwemathanangombe prime project lusungulwe yizakhamizi zalendawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo, umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane, utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva, njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole. And i-printing and the copying system mele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu. And i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers. Isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer, bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it, kunzima kakhulu. Then bese siya ku-reading material. Reading material ibalulekile kakhulu ngani? Ngoba othisha bayafundisa ingane, kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi, zikhone ukuyiyela kuma-libraries, zigcwalise lokho ezikufundile noma ezikufundiswa ngothisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu, okokuthi during rain season kunama-challenges amaningi. Ingane azikwazi ukuya esikoleni, nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukuthola ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane zokhukhulwa ngamanzi? Uya kanjani esibhedlela lingekho i-bridge? akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community, we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lothi njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngapi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kule ndlela yentuthuko yesigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569 eMzansi eSouth Africa kulasitholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatanangombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatanangombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni we-Middle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina, ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele-Côte d'Ivoire ele-Mozambique ebelidlala le-Cape Verde emdlalweni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana le-Cameroon kuthi umdlalo wokugcina okhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea le-Gambia.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine.
Uhlelo Was a Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ekhaya Bakheke Mina. Nangu exoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Ngibona linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Leya. Odabuke Plumps kotokwane esikhalane. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu kolithongola. Iqembu engihamba ngalo LND and Tokwana Stars.
siyabangena boys ngiqala ukucula ngo-2022 ngikhipha amasengitheka yi-2 then ngo-2023 ngakhipha i-albhamu elengoma eziyi-7 ngathi sende 2 years ngisendimeni yomculo.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengang WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 845 848 162 +27 845 814 162.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
abangathanda ukuthi bexhase besapote akhona amajaketi, ama-t-shirti, amakhephu, ama-CD, lama-USB.
Ngamile inkomo obesipha uhlelo Woza Friday eLeonard LN Dean Layer ephethe idlaledo lakhe elitha elithwa ababheke mina. Ngu-Live Talk namhlanje sikhangela indaba zamaxuku amabili awebandla eliphikisayo le-CCC aqhubekela phambili edonselana okuyikho lapho ozithi ngunobhala jikelela omnumzana Sengezo Tshabangwe sexotshise amanye amalunga awe-CCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa inkokheli yalelo bandla ugoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakalugqibi lolu hlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Tshabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.